A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington this Thursday, April the 27th, 2017. Welcome to the Women's Segment, the Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. I'm Marvelous Mplanga Nyahuye.
And I'm Praxedes Jeremiah.
And today on the Women's Roundtable, we are looking at the escalation of gender-based violence in the country. What are your views on the issue?
And to join in into the discussion, you can call us directly on 001-202-619-2077. The number again, 001-202-619-2077. And we'll call you right back.
And a Live Talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930, 5940 and 15455 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m. But ladies, as you know out there, Thursday is your day. Pano pachina che madzimai musakanganwe.
Always sine elobo mama. Don't forget to like our Facebook pages also on VOA Shona, VOA Ndebele, and VOA Studio 7 as we are now live streaming. Join in the conversation right now.
Yes, PJ, and people can also reach us on the internet. You can go to www.voazimbabwe.com right now, or you can visit our Shona page on www.voashona.com. And don't forget that we are also live streaming on our Ndebele page, which is on www.voandebele.com. So join in the conversation right now.
Semisasa tiri kuona kuti nyaya dzemhirizhonga yemadzimai nevanasikana iri kuti wandei, and patiri kuona chiri kuona chiri kunyanya kukonzera kudaro zvizhinji zvacho zviri kuenderana nekutamburuka kuri kuitika munyika medu. Kune nyaya dzokuti zvino vazhinji madzimai ari kukwanisa havo kuenda kumisika achikwanisa kuriritira mhuri, asi tinoona zvakare kuti vazhinji varume havasi kumabasa, and zvazvaita izvozvo zvaita kuti muve nekutaudzana kwakanyanya nemhirizhonga mudzimba, nokuti varume havana kujaira kugara mudzimba vasingaende kubasa. Nokuti murume unokura achinzi ndiye samusha, ndiye unofanirwa kuriritira mhuri, asi vazhinji havachakwanisi kuriritira mhuri idzodzo. Tiri kuona kuti nedambudziko rakanyanya kune avo vanotarisirwa kunge varivo vanopedza mhirizhonga kana kuti vanodzivirira mhirizhonga. Madzimai atinoona pano mazhinji anochema kuti dzimweni dzenguva mapurisa chaiwo haasi kuwanika kwavanenge vachigara. Kune dzimwe nzvimbo dzatinoshanda kwekuti mapurisa anenge ari kure zvakanyanya nemadzimai, kuti kana mudzimai yarohwa usiku aonekwa achifamba achienda kunogona kunge kuchinetsa. Saka unoona kuti patinotaura nezvemhirizhonga zviya, vazhinji chero vakarohwa chero vakashungurudzwa vanoona zvakare zvisina zvazvinobatsira kuti vakwanise kunge vachibuda mudzimba vachienda kunomangara, because mapurisa anenge ari kure. Tikaenda kana kumakotsi unonzwa zvakare madzimai achiti tinogorega seiko kurohwa zvichiramba zvichinyanya kuwedzera, nokuti kumakoti kwedu chero ukaenda wakarohwa nyaya idzodzo hadzinyatsotariswa neukoshi sezvinoita kunge munhu aba kana mbudzi kana huku chaiyo chaiyo.
Chimwe zvechinoda kuitwa inyaya yekusimbaradza mapazi ehurumende anonga fanura kunge achishanda nematambudziko iwawa akaita semapurisa. Kunodawo zvakare dzidziso yakasimba kuti mapurisa vawanikwe vachigamuchira kuti dambudziko regender violence yatova nyaya yavanofanirwa kunge vachitonga zvinoenderana nemitongo iripo. Haisi nyaya yokuti vanoti mudzimai kana kuti munhu asangana nedambudziko iri akanomhanyara vomubvunza kuti iwe wanga waitei kuti uzorohwa kana kuti ndezve mumusha menyu endai munogadzirisa. So vanoda kunge vachipiwawo zvakare dzidziso.
Aindirova chaizvo kundirova chi apa ndaine mimba nebvanidzinga nevana vangu nemimba nemwana wani nemwana wangu 2 years nebvanidzinga. Saka ndaindoshayiko kwenda pandakazoenda kurotenduko kukoto pandaenda ikoko vakazobatsira vakaita kuti ndiri kuuko ndava kunoko kuti ndio vakandinyorera tsamba kwaindiuye kunoko. Ndauya kunoko vandopa vakazondibatsira ndikaenda kusheuti aindirova ndikamuona daisaizi.
If you're just joining us today, we are discussing the high escalation of gender-based violence in the country. What are your views on the issue? We just heard earlier on there from Musasa Project and also from a victim of gender-based violence, PJ.
Yeah, and women's rights activists say gender-based violence, MAV, is on the increase right mm-hmm. now. According to the activists, the ailing economy has contributed to gender-based violence despite the Domestic Violence Act enacted in 2007.
Yes, PJ, and in February this year, the American ambassador to Zimbabwe, Ambassador Harry K. Thomas Jr., said all Zimbabweans have a role to play in ending gender-based violence. Ambassador Thomas said this while touring Musasa Project, where his embassy and his government have actually injected over $200,000 to economically and socially empower women and girls who are survivors of gender-based violence. Let's actually take a look at a video of a U.S. ambassador to Zimbabwe, Mr. Thomas, touring Musasa Project in a story filed by our reporter in Harare, Patricia Mudadigwa.
No. Nettie and her team are just doing a wonderful job in combating this global scourge of gender-based violence. The United States government is pleased that our grant of over $200,000 is being well spent and effective. Not only have we reached over 8,000 women, we're educating boys, men, about the evils of gender-based violence. We're hoping this is part of the International Women's Day campaign, but this is a global challenge that exists in every village, every town in the world. And we all have to work collectively to eliminate this and to teach boys and men that there is never, never any excuse for hitting a woman. Domestic violence, political violence, gender-based violence is human rights violence, no matter who.
That there was U.S. Ambassador to Zimbabwe, Mr. Harry Thomas, PJ.
Yes, and also let's take a look at what Musasa Project Director Neti Musanu is saying that some of the issues causing gender-based violence in the country.
Semisasa tirikuona kuti nyaya dzemhirizhonga yemadzimai nevanasikana iri kuti wandei ende patiri kuona chiri kunyanya kukonzera kudaro zvizhinji zvacho zviri kuenderana nekutamburuka kuri kuitika munyika medu kune nyaya dzekuti zvino vazhinji madzimai ari kukwanisa havo kuenda kumisika achikwanisa kuriritira mhuri asi tinoona zvakare kuti vazhinji varume havasi kumabasa ende zvazvaita izvozvo zvaita kuti muve nekutaudzana kwakanyanya nemhirizhonga mudzimba nokuti varume havana kujaira kugara mudzimba vasingaende kubasa nokuti murume unokura achinzi ndiye samusha ndiye unofanirwa kuriritira mhuri asi vazhinji havachakwanisi kuriritira mhuri idzodzo kuona kuti nedambudziko rakanyanya kune avo vanotarisirwa kunge varivo vanopedza mhirizhonga kana kuti vanodzivirira mhirizhonga madzimai atinoona pano mazhinji anochema kuti dzimweni dzenguva mapurisa chaiwo haasi kuwanika kwavanenge vachigara kune dzimwe nzvimbo dzatinoshanda kwekuti mapurisa anenge ari kure zvakanyanya nemadzimai kuti kana mudzimai yarohwa usiku aonekwa achifamba achienda kunogona kunge kuchinetsa saka unoona kuti patinotaura nezvemhirizhonga zviya vazhinji chero vakarohwa chero vakashungurudzwa vanoona zvakare zvisina zvazvinobatsira kuti vakwanise kunge vachibuda mudzimba vachienda kunomangara because mapurisa anenge ari kure tinogorega seiko kurohwa zvichiramba zvichinyanya kuwedzera nokuti kumakoti kwedu chero ukaenda wakarohwa nyaya idzodzo hadzinyatsotariswa neukoshi sezvinoita kunge munhu aba kana mbudzi kana hoku chaiyo chaiyo saka tiri kuona kuti kune zvikonzero zvakati wandei asi chatiri kuona chiri kunyanya inyaya yenzara yapinda munyika medu.
We heard there from the director of Musasa Project, Amai Neti Musanu, talking about gender-based violence. PJ.
Yeah. Siyalambukela kuhlelo lethu lwalamhlanje uhlelo asihluzene bomama kustudio 7 Voice of America. Lamhlanje kuhlelo lethu sikhangela udlakela kumbe udlame olukondiswe kwabesifazane olukondiswe kuba umama kungaba ngasemakhaya lapho umama ahlukuluzwa ngumyeni wakhe kumbe njalo owe abemuli behlukuluzana phakathi khona lapho kulabantwana laba abazintandane abangaba begciniwe kumbe abadabuka emulini eziswelayo ababe begciniwe ezindlini lapha labo bayahlukunyezwa kungaba ngalabo abasebenza ezindlini labo bayahlukunyezwa kungaba semsebenzini sibili labo bayahlukunyezwa yikho ke siqondane lokuthi sikhangele njengoba linyanga ekamabasa inyanga ekhangela njalo ukuhlukunyezwa kwabomama kukhanya ngani inani kumbe isilinganiso esiphomayo phakathi kweZimbabwe kukhanya ngani inani leli liyaqonga mihla ngemihla ilikelezwa lapho umeli wemelika ngaseZimbabwe lapho esethekelela indawo enceda omama ukuba bangahlukunyezwa kumbe ebanceda enxa sebehlukunyeziwe eMsasa Project ilimzwile njalo yena umqondisi weMsasa Project la ikhuluma ifakaza ukuthi yebo inani leli liyaqonga ngempela singakayikhatshana wathi silaleleke abanye abesifazana abehlelwe ludubo lolo olokuhlukunyezwa ngodlakela oluqondiswe kibo
abantwana baphazamiseka kakhulu ngoba uzathola ukuthi kwesinye isikhathi ubaba utshaya umama usuzazama ukuthi ukhulume lo mama uthi hayi mama indaba asiyihambise ngapi emapholiseni kodwa uzathola ukuthi umama ngoba uzama ukuthi anjani agcine umtshado wakhe uzehluleke ukuthi anjani athi no avume ukuthi sihambe emapholiseni ekugcineni thina njengabantwana abantwana bayahlukumezeka ngoba abasebengenelisi ukuthi bekhulume izinto ezibakhathazayo phakathi kwabo ngoba uzabe sesaba ukuthi umama laye endlini ngale esengamhlupha umama uyafihla akuzwayo ubuhlungu abuzwayo ukuthi nje agcine umtshado wakhe ngapha thina njengabantwana siyakhathazeka kakhulu ngoba uma usubala akubaleki njalo uma ufunda akufundeki ucabanga ukuthi umama uyatshaya ngale ngubaba endlini i-gender based violence iya-affecta kakhulu abantwana iyabahlukumeza ngaphakathi ngoba baye bezama ukuthi kube lokuthula endlini kodwa bathola ukuthi akusela kuthula labo bagcina sebengabatshayayo abasakwanisi ukuba ukukhuluma abasavumelekanga ukuthi basho bona abakuzwayo okubuhlungu phakathi kwabo indaba zabo bezikhulume bodwa abantwana bengaboni ngoba ekuboneni kwabantwana abantwana bazwa ubuhlungu njalo abazali abafundi njengabazali sifunda ebazalini bethu abazali bethu abenelisi ukuthi bobabili bekhulumisane bodwa thina njengabantwana singaze sibone izinto ezibakhathazayo njengabazali bethu so asifundi okuhle from abazali bethu kusukela ebazalini bethu ukuze lathi sikwazi ukuthi njani mase sikhulile emtshadweni yethu singafundi ukubana kuyatshayana emtshadweni ngoba lathi sabe sisesaba njengabantwana ukuthi umuntu uma eshada uchuthu uzamele atshone enjani echaya abantwana abangabafana bazafunda ukuthi umuntu ongumfazi uyachaya so sicela ukuthi abazali bezame ukuthi bekhulume izindaba zabo beziqedi kungabi lokuchayana okuthile abantu abadala sina sikhangelela ukuthi ngabantu abazisisanayo abakhuluma bezisisana kodwa mase bekhanya sebechayana thina njengabantwana sifundane kubo
uSikelomfe PJ there you go
yes those are some of the in fact those are the children of families that have got a mother who is being abused. And they're saying these things that do happen in our eyes mm-hmm. and it traumatizes the children as well.
Mm. Very sad indeed. Nasi mchirongwa chedu che ngatikurukurei madzimai pa chirongwa chedu. Tiri kutarisa matambudziko ari kutarisana nemadzimai panyaya dzekushunguruzwa muzimba tanzwa kubva kune Msasa Project. Iri kutaura iyo kuti pari zvino matambudziko akanyanya kutarisana nemadzimai ari kubva mukuondomoka kuri kuita zvinhu munyika. Kuti nyaya yeupfumi iri kuramba ichidzika zvekuti mudzimba vanhu havachagarisana zvakanaka. Tanzwazve ambassador veAmerica kuZimbabwe vaHarry Thomas vachitaura ivo kuti sangano ravo kana kuti embassy yavo nehurumende yavo yeAmerica iri kubatsira sangano reMsasa Project nekupa ivo mari inosvika iyo 200,000 kuti madzimai nevana vari kushungurudzwa vawanewo cheruviri mumaprojects avanenge vachiita PJ ndo zvimwe zvatatiri zvatichange tichitaura nhasi panyaya yekuwedzera kana kuti huwandu hwekushungurudzwa kuri kuita madzimai muzi Zimba panguva iapo nyika iri kuenda kumawere panyaya dzezveupfumi todzoka kwauri PJ
yeah. Sibekele thuba ngolesibili lokuthekelelwa mhlonitshwa onkosazana Justina Mkoko olwela amalungelo abesifazane, olwela amalungelo oluntu. Liyamazi lani ngodaba lwakhe loku ke ake athunjwe waloba ke ibhuku ngemva kwalokho. Ikho ke uthe esethekelela lapha ngolwesibili, sambuza ke ukuthi vele khona eZimbabwe kwenzakalani nxa ekhangele ukhetho lolweselisilukhangelele oluka 2018, njalo ke ngodlakela nxa sikhangele ezodlakela oluqondiswe kwabesifazane labo abafuna ukukhankasela ukuthi bangene labo kumbe bancintise ukhetho. Amafitshane ungasichazisela ukuthi njengoba sikuhlelo lwabesifazane kunje nje ukhetho lokumnyaka uzayo, ubona ngani abesifazane bazaphatheka ngokuningi na?
Ngilokuthandabuza PJ, ngoba nxa udaba lodlakela lwezombuso welizwe lungakalungisiswa, ngibona ingani asoke sibe lokulungiselela okuqondileyo sikhangelane labo mama. Engubonayo khathesi kulokulwisana okuthile phakathi kwamabandla, phakathi kwamabandla wona ngokwawo, njalo ukulwisana kwamabandla njalo khonoko kwenza ukuthi sikhathazeke ukuthi nxa udaba lodlakela lungasalungisiswanga, abesifazane abaningi baza kubona kunzima ukuthi baphatheke kukhetho luka 2018. Kodwa ke kwesinye isigaba siyakhathazeka njalo ukuthi kungenzeka yini ukuthi omama bakhululeke ukuthi imicabango yabo yaziwe nxa sebe siyavota, ngoba kulokwethuselwa kwabantu okuthile okunye kwakhona kuhambelana lokuthola ukudla lolunye uncedo. Omama nxa sikhangele imuli eziningi yibo abafanele ukuthi babe leqiniso ukuthi imuli zabo ziyathola ukudla. So nxa kusiba lo bandlululo ekutholweni kokudla, kuthiwa nxa ungasekeli leli bandla awusoke uthole ukudla. Ngibona ingani lokho kuzaphatha omama abaningi ngendlela engayisiyo ezakwenza ukuthi bangaze baphatheka okugcweleyo kukhetho oluzayo.
Kodwa lo nyaka mbona ngani abasakhulayo besifazane abangamantombazana yiwo abakhanya beledlabuzane. Liyakubona na phakathi kwelizwe?
Idlabuzane siyalibona sibili, njalo linyathela elincomekayo ukuthi abasakhulayo bathethele lo nyathelo ukuthi bakhuthazane ukuthi sokuyisikhathi ukuthi bahambe bayovota. Sikhangelela ukuthi nxa kungaba lo msebenzi wona lawo obuthanisa abesifazane abasakhulayo ukuthi bahambe bayovota, kulakho ukuthi kube lo mahluko othile. Ngilethemba lokuthi abasakhulayo bazathatha imbiko yona leyo bayisebenzise ukuthi babekwazi ukuthi akufanelanga ukuthi bona bahlale bethembe ukuthi baza hanjelwa kukhetho ngabanye abantu. Amazwi abo kufanele azwakale.
Mkhuthazo bani ungayipha kumantombazana ikakhulu abasakhulayo?
Inkuthazo emfuna ukuba nika yona ngeyokuthi sonke sizizalwane zeZimbabwe. Akula ndaba ukuthi ungowesifazane osakhulayo kumbe ungowesifazane osekhulile. Sonke silomlando ukuthi amazwi ethu azwakale lapho kwenziwa khona ukhetho. Nxa kusenzakala ukuthi abantu bancintise ukuthi bangene kuhulumende, kuqakathekile ukuthi abesifazane labo bathole lawo mathuba ukuthi bangene emahofisini achene.
Sizo khangela abesifazane abaphandle kwelizwe, abasemazweni njengeMelika, abaseBrithani, abaseCanada, eSouth Africa, abenelisi ukuthi babhalise ukuthi bavote.
hanje bephandliwe lizwe ukuthazo bani ukuthi ungawapha yona ukuthi bancedise njani labo abaphakathi kwelizwe ukuze labo bathuthuke
siyabe sifuna ukuzwa lati imbiko esuka kibo njalo labo abenelisa ukuthi bafike babuye bazobhalisa ngoba imithetho ayikantshintshi kuqakathekile ukuthi nxa abantu belalawo mathuba ngaba wasebenzisi ukwenzela ukuthi sibe leqiniso ukuthi izalwane zonke ezeZimbabwe ziphatheke kukhetho sikhangelela ukuthi sizabezwa labo besenza inkulumo ezijeneyo eziphathelane lokhetho njalo bekhuluma ngendaba abahlangana lazo kulezo ndawo lapha abahleli khona esengubonile PJ ukuthi endaweni eziningi lapha ngiye khona ngibone ukuthi kulama Zimbabwe amaningi omama bakhona njalo sifuna ukuzwa amazwi abo bekhuluma ngalokho okwenzakala ngkhaya njalo bancedise ngendlela abangancedisa ngaso siyakwazi ukuthi abaningi bathumela imali kubazali babo
there was a very fruitful conversation that I had with Justina Mkoko, a human rights activist, who managed to visit us on Tuesday morning.
Yes, PJ, I see that, you know, she was very passionate about what you guys were discussing about. But we have our first guest, Honorable Monica Mchangwa. Tunokuchingamidza ine mufaro pano pachirongwa chedu, Honorable Mchangwa.
Mazita, magadi enyu.
Aiwa tiri wadi. Honorable Mchangwa tirikutaura pano nenyaya yekushungurudzwa kwemadzimai uyezve tinonzwa kuti imise madare pane zvamuri kuita imomo muparlament panyaya yekuti pave ipo nemutongo kana kuti pave ipo nelaw inenge yakaiswa yakadzikwa inodzivirira madzimai kuti varambe vachishungurudzwa muzimba.
Nyaya yekushungurudzwa kwemadzimai munyika medu nepanyika rose inyaya inotirwadza zuva nezuva. Isu sevamiriri vevanhu mudare reparamendi inyaya yekuti tiri kuramba tichitarisisa takafara chose 2013 patakaita bumbiro remutemo rakanyatsobudisa makodzero emadzimai rikabudisa zvakawanda zvinotaura kuti madzimai varege kushungurudzwa madzimai vasimudzirwe asi tiri kuona kuti zvakabuda mumiro redu remutemo zvinhu zviri kutadza kunyatsoitwa implemented and enforced tiri kuona kuti kana se maleaders takawana tinoti platform yekutaura kuti chii chingaitike chatingaite tiri pamwe chete nematraditional leaders nemareligious leaders neaso community leaders kuti chii chinganyatsoitwa nokuti tikuona nhamba dzevana vari vanasikana vari kuramba vachishungurudzwa dzichikwira tiri kuona nhamba dzevana vangari kudaro vachirepwa nevakuru vavanogara navo kunyanya hama dzavo nokuti tinoona kwakaita sekumusasa kuya kumusasa project ukaenda ikoko unoona kuti vana vadiki chaizvo vamwe vane 9 years vounoona vatoine nhumbu vana ava vanenge vakarepwa mudzimba mavanogara saka tiri kuti tiri kudiwa chaizvo kudzika-dzika pasi kutaurira vanhu kushata kwezviri kuitika chaakutinetsa ndechekuti inhamo here yawandisa munyika medu yakuita kuti zvinhu zvirambe kunyanya kushungurudzwa nyanya domestic yatinoti gender based violence inyaya yenhamo tinoziva kuti ikonomi yedu haisi kunyatsoita zvakanaka asiwoka taramba tingodzidzisa varume taramba tidzidzisana madzimai kuti aiwa hatipedze daka remudzimba dzedu nekurwa hatipedze daka remudzimba dzedu neviolence saka isu members of parliament inyaya tinoramba takakurukura atinoti mamotion aya tinoaisa tichinyanya kuti tibudise pfungwa dzekuti iwe semunhukadzi une marights ako usarege usabvumidze kuti uitwe abused mumba mawakapinda mungange mumba mawakazvarwa pamwe amai vakafa ukasiyirwa imwe hama iri kukuchengeta mungangodaro murumba mai vako vakaroorwa kumwe ukakudzwa nababa vasiri vako vachikuabusa zvingangodaro uri kugara vana vai vatinoti child headed homes vanodaro paine mucommunity imomo muine vanoabusa chatiri kuda ndechekuti meseji isvike kune mumwe namumwe kuti aiwa hurumende kana bumbiro remutemo reZimbabwe haribvumidze kuti mudzimai ushunguruzwe, haribvumidzwe kana kuti mudzimai ashungurudze mukadzi murume wake. Saka nyaya iyi ikagona kusvika kure kure kune vanhu ipinde mukati medu. Ndosaka tichida kushanda pamwe chete nematraditional leaders, ndosaka tichida kushanda pamwe chete nemareligious leaders. Sokuti munoziva kuti matraditional leaders, machiefs, maheadmen, masabhuku ndo vanogara nevanhu mumaruwa, ndo vanhu vanonzikwa watingati maopinion leaders, vanotererwa nguva nenguva. Saka ndova tiri kushanda pamwe chete. Ko mapurisawo tiri kushandawo pamwe chete nawo zvakare, nokuti kazhinji unoona kana mudzimai apinda mumhirizhonga yakadaro akamhanya kupolice station, anogona kusvikoita kuitirwa zvinhu zvokuti anotonyara kana kutaura nyaya yake, anogona kubvunzwa pamberi pevanhu kuti ko iwo waitwa sei, otonyara kunyatsotsanangudza kuti zvakaita sei. Dzimwe nguva murume wacho anomhanya kumapurisa, vamwe votaurira mapurisa kuti hatingosiyai inyaya dzemukadzi wangu dzatatiita inyaya dzedu dzemumba. Saka inyaya dzatiri kutaura kuti aiwa tiri kudzidzisa mudzimai wega wega, mwana wega wega, the girl child, even the boys, even the young boys, because the rights we are talking about.
Ndombopindira ipapo, Honorable Mutsvangwa, nokuti tanzwa ambassador wekuamerica ari imomo muzimbabwe vatomas vachiti aiwa zvakakosha kuti nevakomana nevarume vazive kukosha kwekuchengetedza kodzero dzevanhukadzi. Ndiri kufara kuti nemiwo mabva mataura izvozvo. Asi nhasi mamuri kuti pane chimwe chirongwa chamanga muinacho, changa chiri chei?
Paitika chirongwa chakanaka chose chagadzirwa nevese vanoona nezvatingati vanoona nezvewomen movement muZimbabwe. Hivhozi imwe bato reivava vanoona nekubatsira madzimai, vaunganidza madzimai akasiyana siyana anoti mapoliticians, vanotungamirira mapato, vari mumapolitical parties akasiyana siyana, pakaita mamembers of parliament, poita vana vechidiki vari kutarisirwa kuti ndivo vanofanirwa kuitwa mentored kuti vapindewo mukutonga mamatongerwo ezvenyika. Palonjwa yatinoti iyo the Women for Leadership Program, yanga yaichifamba zvakanaka chose. Tawana nguva yekutaurirana kuti as women movement patingangodaro kwatakabva patiri nekwatiri kuenda, chatingadaro chatasiya chisiri kunyatsotarisiswa kuona kuti ko zvatinongotaura 37 years after CEDAW and so to about 20 years after Beijing, tichitaura nekusimudzirwa kwemadzimai, ko chiri kutadzisa kuti tiwane maresults akanaka tingave chiri chii? Ndizvo zvokuti tako tifambe pamwe chete semadzimai kusimbisa kufamba sewomen movement yemuZimbabwe, kuziva kuti kana mukashanda pamwe chete munowana mubayiro wakanaka. There is much bigger success when you move as a group, and as women we have to move together. Tikaita atinoti mafragmented efforts zvinotinetsei kuti tibudirire mune zvatinenge tichifunga. Pataurwa zvakawanda zvokuti koiwo madzimai bumbiro remutemo rakataura nyaya ye50-50. Ko tiri kuona muhurumende tingakwa tinoti kuya kucabinet kumaministers, tiri kuona pamusoro apa hapana vakawanda, hakuna vakawanda. Unotozoti ndofunga out of 26 unoona 4 chete ndo madzimai. Wotanga kuti kumadzimai zvavari very powerful. Chanyanyobuda chandingada kuti taure nechirungu ndechekuti hatidi we cannot leave the voices of women, we cannot leave the participation of women. When we leave the voices of women, we are definitely leaving the voice of reason.
Ndombokubatsai muromo ipapo, Honorable Mutsvangwa, nekuti tine mumwe munyarikani wedu, nekuti handiri kunyatsonzwa muri kutaura nepassion. Tiri kudzoka kwamuri, batai makadaro. PJ.
Yeah. Siyawamukela kuhlelo lwethu, Nkosazana Sichasisile Ndlovu.
Siyabonga ukwamukela kuhlelo.
Yeah. Wena ke ulawe usebenza enhlanganisweni izowulwela ilungelo labesifazane, asixoxe ngalo uhambo lolu solume njani nxa sikhangele ngaseZimbabwe, sikhangela izinto ezokuthi 50-50 representation edaleni leparlamente, kwezombusazwe, kwezi umunotho ubona uhambo lolu solume njani nxa sikhangela emuva lapho uqalise khona ngo-1995 abantu beseBeijing.
Khona kungani sokukhona ukuthuthuka okuncinyane asikafiki lapho esifuna ukuba khona, kodwa khona sokutshengiselela ukuthi singaya khona. Kodwa mina ngokubona kwami ngibona ngani kusuka kube le ndaba yokuthi there is lack of a political will to ensure ukuthi sibili i-50-50 siyayifika, ngoba singananzelela kusesekhona ukuthi onxa kumele kungene omama unanzelela ukuthi kulama constituencies ayi 5 then kumele kungene seyingxenye 5 women, kumele kungene 2 women then 3 men. Uzathola ukuthi kucina kungene obaba 4 kutholakale umama oyi 1. Yikho kucina sokuthi affecta khona lokho ukuthi vele asiku emphasize thina there is no political will ekumele ibone ukuthi i 50-50 civil siyayifika ngelizwe. So yikho kusuka kusincindezele kakhulu even bekhona omama abafisayo bagcina sebemiswa yikho khona lokho ukuthi hayi akulangukuthazo kunxa zonke nje zempilo ukuthi bengene ezikhundleni. Kuyafana lokuthi umuntu akunike ngesinye isandla aphinda kuthathele ngesinye. Yikho engingakutsho.
Sibuyeke kudaba lwethu lwalamhlanje. Lolo olodlakela oluqondiswe kwabesifazana kungaba ngasekhaya lapha kumbe njalo khona ngale ngasemabandleni ezombusazwe kumbe njalo emsebenzini lukhule okungakanani nxa ngumbono wakho?
Omama lokhe behlukunyezwa kakhulu. I-domestic violence vele iyatholakala endaweni eziningi njalo lokhe isiya isanda. Into engiyinanzelelayo ukuthi akukabi lama mechanisms sibili a strong okudila lama perpetrators bonaba abahlukumeza abantu besifazana. Esikunanzelela ukuthi kugcina sokukhuthaza osokusenza labo abahlukumeza abantu besifazana bebona ngani you can easily go away with it. Njalo futhi into esiyinanzelelayo ukuthi nxa umuntu owesifazana ehlukunyeziwe, yebo kulokunanzelela ukuthi uhlukunyeziwe, kodwa layo imedia nxa isisithi iyakubeka sobala ukuthi kwazakala ukuthi umuntu wesifazana usuke wasehlukunyezwa endaweni ethile, kugcina sokusiba sengathi lo wesifazana nguye osuke waphambanisa, okuyikuthi sokusenza ivini labahlukunyeziweyo bengakwanisi ukuphumela egcekeni besase bethule.
Ye bamba khonapha ecingweni sike sibuyele kumavelasi. She was articulating, I first asked her about the 50-50 representation, mm-hmm. and she said it's still a long way off, but we are getting there.
Thank
it's
you,
one
PJ.
Step at a day.
Mm-hmm. I think now let's welcome some of the people that are actually live streaming with us and would also like to do a shout out to some people that actually wrote to us on the VOA Shona Facebook page. Sisi Chipo Mbonjani, vatindifone reindu vatipa number. Tinastali Kobanda, vatipa number. Patrick Chiparaushe, arukufunzo, divaruku shunguruzwa nemuto upi. Varikunetswa sei madzimai ndo zvarikufunzawo. Solomon Hlauri vatipa namba namai munashe Peri vatipa namba dzavo. Mai munashe tirikuedza kukufonerai, saka rambai muri pachirongwa. Uyezve tine vamwe varikuto live stream nesi uye zvine PJ tina Catherine Misha arikuti ma VNCC PJ makadi watching from New Jersey. Danzi tiri pano pa South Africa na Polite Nyamutsani. Clemens Mangwanda arikuti watching from Zimbabwe kugweru. Tina Christine Kere arikuti watching from Joburg. Mary Munema arikuti abuse is something which needs to be addressed globally. It affects everybody, rich and poor. It's just that some people don't come forward because they want to protect their reputation. And Mary Munema tinotenda. Allen Soka arikuti watching from Zimbabwe Bulawayo kwampopoma. Chipodendere doctor says yes, I love women need to claim their space. And then she also writes, I was asking Jonathan Moyo, why on their higher education delegation to Asia, there was no woman? This is not a partisan issue. We are tired and by being led of being led by mostly old, out of touch men. So tichaenda kuna mei mchangu wa timbo wafunzu kuti mango ma delegation na say as no mazimai. Mary Munemo Futi says abusive fathers who abuse their women while the children are watching, there's a chance that the boy child is going to also end up being very abusive, and she carries on. And Dr. Chipodendere also says domestic violence is also an economic issue. Most women stay in the relationship because they are financially dependent. Honorable Mchangwa, this is Oti Muri Muchiripo Irap. Hello?
Hello.
Tukunzwa. Pane nyaya yavunzwa yekuti vamwe vemu government sei vachiti kana vachienda kune mimwe misangano unoona misangano yemadzimai asi iyo delegation iri yevarume. Pane anyora pana pamwe mudzimai uyezve vari kunyora ivo kuti kazhinji kacho nyaya dzekushungurudzwa kwemadzimai dziri kukonzerwa nekuomerwa kana kuti economic vari kuti economic issue kuti nekushaya. Mombotipaiwo pfungwa dzenyu ipapo.
Nyaya dzeabuse yemadzimai dzinoitika panyika rose. MuZimbabwe is also inini semutungamiri weregion ndiri ku vice president weSADC parliament. Ndinozviziva tinosangana nematambudziko aya munyika dzese dzeSADC. Asi muno muZimbabwe tiri kuona kuti nyaya yeabuse inotirwadza nokuti mitemo yatakaisa yakanyanyisa kunaka mubumbiro remutemo. Tine constitution yakanaka chose zvekuti ungatoti constitution yemuZimbabwe dai yaiteedzerwa hakuna kana mudzimai aizoita go through abuse. Chandoda kuti nditaure ndechekuti traditional norms and values, mafungiro aiveko kudhara nekudhara, haachinjike nepepa rekuti tanyora constitution. Ndosaka tichiti isu semamembers of parliament tiri kunyatsoti vanorepa. For example, ngatitse mitemo yaye kuti anongomunzwa mucommunity imomo kuti akarepa kamwana kana kuti akarepa mumwe mukadzi kana kuti ngatongerwe mutengo mukurusa so that vamwe vaone kuti hazviitwe. Kana tichitaura izvi nenyaya dzekuti vana vanonorodzwa kune vanhu nokuti mwa baba vari kuda chikafu kana kuti vada mari nokuti nhamo yapinda, aiwa tiri kuti usadaro mwanasikana wako. Kana wadaro mwanasikana wako imhosva inototongerwa kuti unopinda mujeri. Iwe baba wacho waendesa mwana ikoko wamurodza asati asvika 18 years. Saka tiri kutaura kuti hongu tinaro bumbiro remutemo, hongu tinawo mitemo yakaiswa yakawanda chose, asi political will yataurwa iyaya inodiwa chose. Tiri kutaura even tichitaura 50-50 kuti irimo mubumbiro remutemo, asi tiri kuzviona tichitaura tichiti mukabhineti medu tine madzimai mashoma. Saka zvinoreva kuti nyaya iyi inyaya yekuti tibatane tese varume nevakadzi. Ndosaka tiri kulonza iya inonzi he for she, isolidarity campaign, yekuti varume ngavazive kukosha kwemadzimai. Kana tichitaura nyaya yemarights emadzimai, haisingori nyaya yehuman rights chete. Tiri kutaura nyaya yedevelopment yenyika, madzimai vakaonekwa kukosha kwawo. Muno munyika medu muZimbabwe madzimai vakarwa pamwe chete nevanhurume nemacolleagues avo evanhurume, vakagona vakabudirira nyika ikasunguka. Saka pavanotadzikana vachitaura nyaya dzekubudirira kwemadzimai, tichitaura nyaya dzekuti hatisi kukumbira izvo. Aisi, it's not a matter of charity. The women of this country have demonstrated they can do it. The women of this country have demonstrated how good they are. Mubusiness airo, madzimai vakapuwa kamari kana kunyangwe kuri kubank vanoonekwa vachidzorera. Zvisingagoneki nevarume vakawanda. Tiri kuona kuti madzimai pavange vari vatungamiriri kana corruption inoita shoma. Saka nyaya dzekusimudzira madzimai inyaya dzedevelopment. Nyaya dzekuti vakadzi pane pamataura kuti pane vari kubvunza kuti kushungurudzwa, isu sivatungamiri tiri kuona zvinorwadzisa moyo kushungurudzwa kunoitwa madzimai. Unoona murume achisiya mudzimai nevana agotadza kana kuvachengeta kana anotanga ambovarowa, achirowa mudzimai dzimwe nguva achirowa nevana buda pano, kana mudzimai angoshingirira achishaya kuti kondoenda kupi, nekuti mudzimai haasiri empowered, ari kushaya kuti akabuda nevana anonovachengeta nei. Dzimwe nguva vanononoka kuripota nekuti vanenge vachityira kuti koiwo baba vakatorwa vakaenda kujeri, ndinosara ndichipa vana vangu chii. Dzimwe nguva vanhu vari kunza madzimai maviri matatu mumba imomo, ugoona kuti mentally zvinokuwadza munhukadzi sei. Ndosaka tiri kuti isusu tinoda kuti nyaya yehombe dzeabuse tichitarisa, hongu hatingati dzinoitika kumaruwa chete, atichiri matauda dziti dzinotika kwese asi tinoona kuti kumwewo kwakadzikira chaizvo kumaruwa kune vanasikana vanenge vasina kuenda kuchikoro unoona kune nyaya dzakanyanya idzodzo dzekuramba vachiabhuiswa ende pamwe vasingaripoti nosaka tichiti pamwe chete isusu mamembers of parliament nemacsos munyika muno mune vanasikana varimo macivic society vanobatikana zvikurusa nenyaya dzekusimudzirwa kwemadzimai vamwe vacho vanopindawo pasi kumaruwa vachitaura nevanhu nokuti chikakosha kuti mwanasikana pari ipapo wedza kuri kumusha kupi kumachonyonyo kwakaita sei azive kukosha kwake akakosha zvikuru nyika ino tisi takakosha zvakafanana naizvozvo hapana anofanirwa kuramba tsikirirwa pasi hongu nyaya yekuti upfumi hwenyika hubudirire zvinoita kuti zvino nhamo dziite shoma urombo hunofanirwa kubviswa urombo ndo hwatisingamboda ndosaka tirikurudzira kana iya ministry yewomen affairs negender kuti irambe ichitaura nevanhu ibudise maprograms evanasikana ava kupinde maprograms kusvika kuma grassroots ikoko ekuti vanhu vasimudzirwe vanhu vagoona zvekuita vanhu vabude mumba vachitsvaga mari yekuziva kuti kana murume amuitira zvakaipa anoti asi upenyu hwangu ndinawo ndogona kutengera vana vangu chikafu ndogona kuti ndiendese vana kuchikoro naizvozvo havazongomiriri vasingaripoti kuabhiswa kwavanenge vachiita mudzimba dzavanogara chikurusa kuita empower the woman
mombobata makadaro
ichisimudzira vadzimai ipapo
ehe mombobata makadaro honorable SPJ vanenge vari kuti vane vamwewo vari pa live stream yedu yavari kuda kuverenga vanyora kundevele verenge yenyu SPJ
ndate zvaravenya mai muchanga hanzi ndizobha muzwetu Ncube hanzi musevele wetu pela lo umzami uMrs Mutsvangwa hanzi ndikukwazisei hanzi zvo this is Dr Muzi Ncube hello to my sevele Mrs Mutsvangwa
oh
Musukusi brother who is your son Elton's wife
it's wonderful to hear
yeah,
from you
takatoona makorokoto makorokoto takatoona ma pictures apo muchirora
isn't that wonderful? I want to kudza ukama watiri kungopiwa naishe tikutsvagirwa nevana vachitikudziridza tinofara chose neukama hwakadai
hanzi I show my support for his telling job to highlight women abuse. No males have the right to use any means to oppress and abuse women.
Tinenge tine mutereri vatereri ndofunga varipo vari kuda kupinda muchirongwa regai tione kuti tinani nani tina vashumba vari kubhotswana vashumba tinokuchingamidzai nemufaro
ndatenda hangu tete ndinotenda zvikuru
ehe tipeiwo pfungwa dzenyu
nyaya ino yamurikutaura nezvayo iyo iyi yekuti chokwadi vakadzi vanofanira kunge vachiremekedzwa mumabasa avo ese inozvikudza zvikuru kuti beno vanhu vese tagona kuita seizvozvo ndifunga ngava neupenyu hwakanaka mukurarama kwedu
aiwa tinotenda tina honorable Mutsvangwa vari pano hamene kana mamuchida kutaurawo zvamungataure kuti vanzwe
ndichangotaura navo
taurai zvenyu
inini hangu ndanga ndichitaurawo nyaya imwe chete sezvo maisa chirongwa ichochi chirongwa chinokosha then munyika medu tachikoshesa chatekeshera nyika yese iri muno mubhotsvana asi nochikurudzira kuti chinge chichifamba kumwe nekumwe kuZimbabwe Botswana South Africa Malawi Zambia kumwe nekumwe zvako
aiwa tinokutendai chaizvo PJ unenge une mumwe muteereri ipapo taurai tinzwa
siyawamukela mune wetu Owen Mkize
ninjani
aisaphila wena ke umbono wakho ngalolu daba olusegudwini
hello
ungapha umbono wakho ngodaba olusekudini lokuhlukunyezwa kwabesifazane
yebo siyakubona kuti abafazi bahlukunyezwa kodwa into ekhona funa ubakwazi ukuthi bona bahlukunyezwa njani bona abafazi wakhona hello
bayahlukunyezwa ngokutshayo abanye babulawe lokubulawa
kunjani ngomama bona ngokwabo mele bona behlonipha amadoda abanye
Nxa ungakazisisi ukuthi sitsho ngani, siza siphela sikhulume lawo. Ye, siyabonga ngokungena kuhlelo lwethu. Wathi Mbuyele, ye, wathi Mbuyele kuMandlovu sicasisi. Uyizwile la akade khulunywa ngunkosikazi Mutshwangwa la esithi yena babe lohlelo oluqoqwe ngabenhlanganiso ye-Evos. Lina lani like lafinyelela ukuba khona?
Ye, besikhona khona ngale.
Ye, kube kuphathwani kulumkhosi?
Bekungumkhosi omuhle kakhulu obukhuthaza ukuthi abantu abangomama bengazikhangeleli phansi, njalo bebe-courageous bezibone ukuthi labo bangabathungameli endaweni ezithiyeneyo, njalo futhi bekukhuthaza ukuthi omama bephathisane, besukumisane, beyekele ingqondo leyo ukuthi iphule Down syndrome. Mele bechasane ukwenzela ukuthi sifinyelele kunani leli esilifunayo ukuthi ekugcineni sicine sesifikile ku-50-50. Njalo kukhulunywe kakhulu ukuthi abantu abangomama besebenzise amathuba anjengalawa, ngoba sikunanzelele ukuthi yebo umuntu engazalwa engaso leader, but through such capacitation and such exposure uyagcina umuntu esefinyelela ukuthi la yabe ngumthungameli olegama ezigabeni. Njalo futhi sikunanzelele kakhulu ukuthi nxa omama behlangene balakho ukuthi bekhulume izinto ezibamisayo, ezibahluphayo ukuthi begcine bengasafinyelelanga ezigabeni eziningi. Kwazokhulunywa la ngendaba ye-abuse yabantwana abangamankazana etholakala kuma universities ethu athiyeneyo khonapha eZimbabwe, ukuthi kugcina kungasazakali ukuthi kambe amasimbolo abawatholileyo ngamasimbolo oqobo yini, kumbe bapasiswa ngendlela zokuthi laba ababafundisa abesilisa babancindezela begcine besithi uzafeyila nxa ungasazange walala lani. Sikubone kakhulu kuyinto ehlukumeza abantwana abangamankazana, njalo ehle ibabulale i-extreme yabo bebancane.
Yeah, I think you might want to articulate that in English, the abuse of female students at our tertiary level education. In English.
Oh, okay. We also spoke about the abuse that is being faced by our female students in most of our tertiary institutions in Zimbabwe, whereby most of the students found themselves being, faced with this situation whereby most lecturers want to sleep with them before they are maybe made to pass, or maybe before they are awarded better grades in their studies.
Mm-hmm. Where was this where you had this discussion?
Hello?
Hello. Where were you having this discussion about the students?
The discussion was held at Hivos Gardens today.
Oh, the same that where Honorable Mutshwangwa was?
Yes, yes. Uh-huh. It was actually raised by one of the speakers.
Okay, yeah, very exciting indeed. Honorable Mutshwangwa, ndizei kana muchiripo tiri kunzwa zviri kutaurwa, tiri kunzwa kuti pane zvataurwawo dambudziko rekushungurudzwa kwevanasikana vari muzvikoro, nyanya panyaya idzo dzekuti tanga wandida ndozokupa grade rakanaka. Pane zvamungataura here imimi kuti
inyaya dzatiri kutaura munguva dzese ende dzakabu vana vechikoro vari kudedzawo mamembers of parliament avo kune mapanenge vachidiscussa nyaya idzi dzinenge dzichiitika. Ndeye nyaya yati kutaura kuti vanasikana vedu tinoda kuti vazive marights avo, tinoda kuti vazive kuti vasabvumidze vanhurume to use them rather, to abuse them. Wedza pachikoro, wedza pabasa, wedza mumba kumba kwaunogara, wedza uri maid mumba maunoshanda. You should never allow baba mumba imomo kuti vakuabuse, nekuti you've got rights. Nyaya dzekuti mateachers anga achitora inyaya iri kuti inoitika not by university kana kuzvikoro zvakasiyana siyana tinosangana tichitaura nevana tichidzwa namwei. Dambudziko ratiri kuramba tichitaura nderekuti ndosaka tiri kuti varume ngavauyewo, takudawo magender champions vaone kukosha kwemwanasikana, vaone kuti zvakakodzera kuti usaabhuse mwana, uri kumukanganisa mwanasikana iyeye upenyu hwake hwese. Atanga ari leader wemangwana, atanga ari president wemangwana. Nyaya dzatinobatikana nadzo, ndosaka tiri kuti tinoda kuramba tichiwana tichishanda pamwe chete as women movement, kuti tinodzikisa pfungwa idzi kumwana mumwe namumwe, to build our girl child's confidence. It doesn't matter whether you're at the university, you're at a primary school, you're at a secondary school, or you are at a tertiary, at another tertiary school, or you are even in the home, in the community where you live. Never allow a man to abuse you, especially where it is sexual abuse.
Mm-hmm.
This should never be allowed. The laws of this country are protecting you. And so as a result, ukaona chete ataura zvakadaro, reporter. Vanhu vanofanirwa kupinda mumajeri. Tiri kuti mitemo mitongo inofanirwa kupuwa vanhu vanoabhusa vana kudaro ngaikure, so that iratidzire nyika yese kuti zvazviitwe. Haubate mwana, hauri ticha, hautauriri mwana kuti ndinokuferesa kana usina kundida. Kana wanzwa izvozvo zvokuti ticha wakutaurira kuti haupase kusvika wandida, ripota. Kune mitemo inokuchengetedza. Zvinhu zvakadaro hazvifani kubvumidzwa. Usabvume izvozvo. Vanasikana, pane akaurawo padare anga aripo akati isu tinodzidzisa varume kuti vazive kuti takasikwa naMwari takafanana. And ataura chinhu chandifadza chose, zvikanzi the brain is not an organ of sex.
Haiwayo mazwi ayi.
Vanasikana kunge kuti nditopasa ndofanirwa kuitwa favor nenaticha wechi womunhurume, aiwa. Kwete. Asi nyaya dzoda kutarisiswa, vana vanoda kupiwa confidence kuti vataure. Vana vanofanirwa kuziva marights avo. Vakanga vakuziva marights avo, dzimwe nhamo zhinji tinodzipedza. Mapurisa avo kana varipoterwa, ngavaite basa sebasa. Malawyers kana vasvikirwa nedambudziko rakadai, batsirai, nekuti kazhinji vanenge vasina mari. Vanoda kubatsirwa. Toda the Zimbabwe Women Lawyers Association, tinoshanda navo zvakanaka chose kuti vatarisise nyaya idzi. Ndosaka tichida kutenda vemusasa project vakaisa everything under one roof. Kana mwana asvikirwa nedambudziko ukaenda kumusasa, unoona loya aripo, uchawana dokta anokutarisa. Todaro zvodaro arepwa, dokta anenge aripo, kana kansela anokansela kuti usafile ashamed kuita senge ndiwo wega. I mean, ndiwo waita kuti zviitike pauri. Zvese zvinenge zviripo in under one roof.
Aiwa, tombokubatsai muromo ipapo, honarepo.
Ziva kuti pana anogona kundibatsira.
Aiwa, ichokwadiro idama, nekuti tanga tambotaura naMinet Musanhu vemusasa project, asi nhare ndodziri kuramba, asi vanga vati vanga vachapinda pachirongo. Asi mbomira yenyu makadaro muri ipapo, timboverenga zviri pano paVOA Facebook page yedu yeShona. Mary Munemo ari kunyora kuti pamabata pawomen empowerment, apo ndipo chaipo, because if a woman is empowered enough, there is no need for them to stay in an abusive environment. Saka kutaurawo kuri kuita ASCC vari kutaura panapa kuti aiwa, kana mudzimai achinge ari empowered, hapana need yekuti arambe ari murelationship isiri kushanda zvakanaka. PJ.
Yeah. Vakona lava avaloke velova kona lapa ku live streaming yetu, lisilandelele, like ipage yetu, lingayekeli. Hayi, angisawabona ama comments. Kodwa hoti ngibuyele ku Mandlovu. Kulomunye obuzileyo lapha uthi yena nxa kusiba lama delegation emhlanganweni emikhulu yakwamanye amazwe, uzafumana ukuthi endabeni zabesifazane abantu bathanda ukuthi kuhanjwe kule delegation yabesilisa. I-delegation yangkhona iyabe ivame kumbe iyande inani elikhulu labesilisa. Baza kuyamela njani iziqondiso kumbe izangikhathazi zabomama?
Kuqakathekile ukuthi nxa sizama uku-empower omama, obaba singabachiyi ngaphandle, ngoba sikunanzelele namhlanje kubaluleke kakhulu, kukhulunywe kwabaluleka kakhulu ngubhuti weBadari ukuthi any decision umama yenzayo isikhathi esiningi uyamisa kumngakhe. So kuqakathekile ukuthi labo bayekuzwa ukuthi ezintweni ze empowerment yabo mama, what role are they supposed to play and what contribution abangayiletha khona lapho bengabo baba. Hayikhona ukuthi bethi befika ngale bese bemuva eyabo iagenda yokuthi omama bengaphakani, but kumele bethi befika khona ngale be contribute positively and bebe lakho ukusekela imbono elakho ukuthuthukisa omama. Mina ngokwami I personally think ukuthi kuqakathekile ukuthi obaba bebe involved kakhulu ezintweni ze women empowerment, because if they are involved and bazaphusha labo iagenda ye empowerment bengagcinise besenza, ngoba isikhathi esiningi siyakunanzelela even kwezombangazwe ukuthi where there is a woman ozama ukuphakama obaba bamdingela omunye umama ukuthi babaxeganise belwe, kodwa bengakuzwisisa ngendlela ephakemeyo abasoze bakwenze khona lokho. So kuqakathekile ukuthi beattend such meetings labo befundiswe.
Yeah. Bamba khona lapho nza kunika ithuba lokuthi uphethe uhlelo lwethu lwalamhlanje. Sokusela imizuzu mbemine kuphela. Sithathe umlaleli Marvelous.
Tina Staliko Banda vari kuBotswana vamwe vanyora pa VOA Facebook page yedu yeshona. Makadi vaBanda.
Sipo yedu makadi.
Aiwa, taurai yenyu, tipewo pfungwa dzenyu.
Tinotenda nedzidziso yatiri tichiona pamafacebook nezvinhu
ataura
mazuva ano. Alo,
taura yenyu.
Pazvinhu zviri kuitika mazuva ano kana nechivanhu chedu chatorasika tichakwanisa kana kuchiteera, saka kana muchimbopota muchidzidzisawo tinotenda zvikuru.
Aiwa, nesu tinokutenda iwo vaBanda kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu. Muve nezuva rakanaka. Avo vari pa live stream yedu pa VOA Facebook page yedu yeshona, kana muchikwanisa zvanyai pakanzi share tione takawanda semadzimai, nekuti madzimai kazhinji kacho vanoti nyarei kuuya pamaprogramu akadai, nekuti tina sisi chipo mbonjani vanga vati ndifonerei, uyezve namai munashe peri vati ndifonerei, asi nekuti nhare dziri kuti netsei tinokutendai kuti manga muri pano. Tomboenda kuna vasimba makoni vari kuSouth Africa. Makadii vamakoni?
Tiriko makasimiririre.
Aiwa, tinokuchingamidzai pachirongwa, tipeiwo pfungwa dzenyu.
Pfungwa dzangu panyaya yemadzimai zvechokwadi, madzimai ndiri kuona on several occasions ka dzaunonzwa dzemhirizhonga inoitika muzimba umu wakadzwa ri kudzinyirirwa chokwadi. Semaonero angu zvabva zvasangana kuti pane nyaya yecorruption. Corruption yekuti kana mukadzi kana akatadzirwa, nyange sei ndikarova mukadzi wangu ini, akaenda kupolisi ndikasungwa. If I've got money, ndinokwanisa kungozowapa marudo ano tingozaisene nayo nyaya dzeminyaya yetopera yadaro. Saka sekutangaita ndiroda kutaurira ruzhinji rwese rwakateerera ka ngatitange tagadzisa panyaya yecorruption. Ndisoya lipolisi yedu haisi kuprotekta vakadzi. I'm talking of ZRP. Corruption yanyanya zvokuti hazvibatsiriba. Unatona mukadzi achibuda ropa uradza dzaarohwa badonza ano, nyaya yenyaya ina vhali. Saka nyaya dzine vhali ndedzii manje.
Aiwa, tinokutendai mukoma Simba. Tokutendai mukoma Simba, nekuti nguva dzedu dzadyikanana. Tombodzokera kuna Honorable Mutsvangwa, kungoti muchidimbu manzwa mukoma Simba vari kutaura kuti nyaya yehuori nyanya kumapurisa ndo iri kunyanyonetsa, nekuti murume akarova mudzimai anongouya obhadhara mari apo obva hanzi chiendai. Poitwa sei?
Chokwadi, nyaya iyi inyaya ndosaka ndambotaura paya ndichiti isu semamembers of parliament tiri kubatsirana pamwe chete. We are engaging the police. We have actually also nyaya dzinonetsa ndedzekuti ino mupolisi macho madzimai anenge ari mashoma anenge ari pamusoro, nekuti hazvibatsiri kutaura newe pasi, tine chitaura newe pamusoro kuti vatarisise kuti nyaya uori kutaurwa
ukuaesi
havangangotauri pasina uori.
Honorable, nguva dzedu
wanyatsotekeshera unofanirwa kugidiwa nawo.
Aiwa, nguva dzedu ndo dzadyikanana. Honorable, Mutsvangwa, tinokutendai Honorable Mutsvangwa kunge manga muinesu. Asi nguva dzedu ndo dzadyikanana, saka tiri kuziva kuti chokwadi vazhinji vanguva vari kuda kupinda pachirongwa ichi, asi nguva ndo dzadyikanana. Saka tinokutendai Honorable Monica Mutsvangwa, uyezve PJ
Unkosazana asikhasisile Ndlovu layo osiphathisileyo kuhlelo lalabo abasithinte ngocingo siyalibonga asibeke ithuba elifanayo ngeviki elizayo Praxedis Jeremiah
ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri ku Washington pano pa Women's Roundtable tosangana zvakare svondo rinouya. Have a very good night.